cabeza volable, oh, la sopa, oh, la cabeza volable.
Zvikwata zviviri zvakapandukira MDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai zvabatana zvikaumba bato rimwe chete ririkudaidzwa kuti United MDC. Vachitaura pakusainwa kwaitwa gwaro rekubatana kwemapato aya, amai Sekai Holland, avo vanga vakafanobata chigaro chemutungamiriri webato muMDC Renewal Team, vati vaona zvakakodzera kuti mapato avo abatane senzira yekuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nezvizvarwa zveZimbabwe. Amai Holland ndivo mumwe wevatungamiriri webato idzva iri, uye mumwe wavo ndiva Welshman Ncube. Vanga vachitungamirawo chimwe chipoka cheMDC, vaWelshman Ncube, vati vaona zvakakodzera kuti vabatane neMDC Renewal Team kuitira kuti vadzokere mugwara rekuzadzisa zvavakawirirana nevamwe pakavambwa bato reMDC muna 1999. VaNcube vakabuda muMDC yakabatana muna 2005 zvichitevera kusawirirana navatsvangirai panyaya yekukwikwidza musarudzo itsva dzedare reSenate. Ukuwo vaimbove munyori mukuru weMDCT Vatendai Biti nevamwe vavo vakadzingwa mubato vakaumba MDC Renewal Team muna Kubvumbi vachiti pave kuda utungamiriri hutsva hune pfungwa itsva. Zvichakadai, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaSidney Masamvu vanoti mapato ese ari munyika anopikisa ZANU-PF anofanira kushanda pamwe chete kuitira kuti awedzere mukana wawo wekukunda musarudzo dzakatariswa muna 2018 pakatariswa nyaya dzekusawirirana kuri muZANU-PF pari zvino.
Zvaitika nhasi zvinhu zvinokurudzirwa zvikuru sei tichitarisa mamiriro akaita munyika medu matongerwo enyika zvaitwa nemabato eMDC yavaNcube neMDC Renewal. Zvinhu zvinofanirwa kukurudzirwa and tinoona zviri zvichiita zviri nheyo inobatsira kuti kuenda mberi zvichabatsira kuti mamwe masangano anokwikwidza munyika mune abatane asangane aone chinangwa chimwe chekuti vakwikwidze kana maelections achauya muna 2018 vakabatana vari pamwe chete.
Kubatana kwaita MDC inotungamirirwa navaNcube neRenewal Team kwaitwa pane vemasangano anoshanda akazvimirira pamwe nevamiriri vedzimwe nyika. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti hadzizi kushamiswa nekubatana kwaitika nhasi nokuti vamwe vevanhu vazhinji kudivi reMDC Renewal Team vakambosiya vatsvangirai pakapatsanuka bato iri muna Gumiguru 2005 vakaenda navaNcube. Nyanzvi idzi dzinoti vanhu ava vakazodzoka kuna vatsvangirai vachiti vakanga vabatana navaNcube vasingazive tsoro yaivepo yainge yakarongwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.